manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 31 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takavandudzika zvikuru vazhinji tasingazive kuti chii chinonzi business. Taingofunga kuti mukadzi ukatenge ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingazive kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo yakazvipira kusimudzira madzimai. Vanyori vemabhuku vemunyika Tsitsi Dangarembwa naGloria Ndlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubairo weWinsome Pinal. Congress yeFIFA yotambira danho rekumisa Zimbabwe kukwikwidza nedzimwe nyika mushure mekupindira kwehurumende munyaya dzenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndovanga vari munyarikani pamusangano weYoung Women for Economic Development Business Convention waitirwa muHarare nhasi. Madzimai aya abva kumatunhu gumi emunyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vati vacharamba vachiisa mari yakawanda kubhanga remadzimai kuti vawane kwekunokwereta mari dzekutanga nekusimudzira mabhizimusi avo. Vati hurumende yavo yakaona kuti madzimai anodzorera zvikwereti zvichienzaniswa nevanhurume.
From the reports I get, I'm told that over 90% of the loans given to women are paid.
Kuti pazvikwereti zvatinopa madzimai zvikamu zvinodarika makumbi mapfumbamwe 90% zvinobhadharwa asi kuvarume zvikamu makumi mana nezviviri chete ndizvo zvinodzorera zvikwereti saka munhu akangwara anopa zvikwereti kune vanobhadhara
Vakurudzirawo madzimai kuti apinde mumaindustry yese vachiti vakatobatsira mamo madzimai akaenda kwavari vachida kupiwawo nehurumende mabasa ekugadzira mugwagwa. Amai Lucia Manyisa vabva kuChimanimani kumaNikaland vaudza Studio 7 kuti sangano reYoung Women for Economic Development rakavanyurira munhamo sezvo vakuita mabasa emaoko anovapa mari kusanganisira kupfuya mbudzi nehuku.
Zvokutoti ma projects ehuku kuchengete mbudzi saka izvi sekuti mabhenga atatorwa aya ma women's bank tichaitoti tiito access kuti tichite pane mabhengi iwawo tikwanise tichatorawo mari tibatsirike pane zvatinenge tichide kuti tiite kuti chinhu chinonyanya kuti tidzosere kumashure inyaya yemari income hatinaba semayouth but chirongwa ichi tichatotiendesawo mberi semayouth semakadzi echidoko
izvi zvatsigirwawo neumwe mudzimai abva kwaseke Tabeth Zogara uyo atikuburikidza nechirongwa chekusimudzira madzimai chi vave kukwanisa kutengesa zvavanorima kumisika inovapa mari yakanaka.
Takavandudzika zvikuru vazhinji tasingazive kuti chii chinonzi business. Taingofunga kuti mukadzi ukatenge ukarima madomasi ako waungopinda nawo muraini wakutotanga kutengesa muraini. Tisingazive kuti matomatoes aya anototsvagirwa mabhaya anobhadhara.
zvine mari iri pamusoro saka kuya moment yavandidzika kuziva kuti garden yangu ndikarima kaportion kangu kadikidiki ndayaita mari yangu zhinji
mutungamiriri wesangano reYoung Women for Economic Development Mozare Tatenda Mavetera varumbidza mutungamiriri wenyika vachiti hurumende yava munangagwa iri kugona kusimudzira madzimai kubudikidza nezvirongwa zveupfumi zvakasiyana siyana kusanganisira kuwana mukana wokunokwereta mari kumabhanga panyaya yekusimudzira upfumi vamunangagwa vati vanofadzwa zvikuru kuti kugadzirwa kwezvinhu munyika kwasimukira vachiti zvinhu zvakawanda zvotengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa munyika vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chingava chokwadi kuti zvinhu zvava kutengeswa muzvitoro zvinhu zvinogadzirwa muno asi vati dambudziko nderekuti zviri kudhura
dambudziko redu muZimbabwe harina kumboita rekugadzirwa zvinotokwanisa kudarika ipapo zvokwanisa kutosvika kuma 80% asi nenyaya idzodzo dzekuti hatina magetsi akakwana zvinotidhurira kugadzira zvinhu tinozopedzisira tatora zvimwe zvinhu kunze kwenyika
Sangano reYoung Women for Economic Development rakaparurwa gore rapera nedonzvo rekusimudzira madzimai echidiki ari pasi pemakore makumi mana nemashanu kuti apindawo munyaya dzebudiriro nezvemabhizimusi ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks inoti vanhu vanosvika makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakaurayiwa nemhuka dzemusango gore rapera. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauri weZimparks vatinashe farao vanoti pamusoro pevanhu vakafa gore rapera ava vamwe makumi manomwe kana kuti 70 vakakuvadzwa zvakaipisisa mugore rapera nemhuka dzemusango idzi.
Gore rapfuura ra2021 takarasikirwa nevanhu vanosvika ivo 68. Vakatsikwa vamwe vakatsikwa nenzou vamwe vachiva nemakarwe vamwe vakatungwa nenyani vamwe vakatungwa vamwe vakaurayiwa neshumba nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana dzemumasango
vafarawo vanoti mhuka dziri kunyanya kuuraya nekushungurudza vanhu inzou nemakarwe izvo zvakauraya nekukuvadza vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana
kurora kwedu tiri kuona sekuti mhuka dziri kunyanya kutishungurudza inzou nemakarwe nekuti mhuka mbiri idzi dzinokwanisa kunge dziri dziri kuita kuti vanhu vangangosvika ivo makumi gumi nemapfumbamwe 90% kubva muzana ndovari kukwadzwa nemhuka idzi
vafarawo vakurudzira vanhu vari pedyo nenzvimbo dzine mhuka kuti vasafambe nguva dzemanheru uye kuti vasaedze kudzinga mhuka dzakaita senzou munharaunda mavo pasina vashandi veZimParks
tinokurudzira zvevagari kuti ngavasiyane netsika yekunyanya kufamba usiku kunyanyanya kune mhuka dzakawanda nekuti mhuka dzedu dzakawanda dzinofamba usiku kumakarwe tinoti kuvagari pese pese pane mvura unofanira kungozvifungidzira iwewe kuti pane garwe ende ndingakwanisa kukukuvadza
vafarawo vanoti pamusoro pekuurayiwa kwevanhu zvipfuwo nezvirimwa zvevanhu zviri kuparadzwa izvo zvinozoita kuti vashaye zvekudya imwe nzvimbo inodambudziko rekunetsana kwemhuka nevanhu inharaunda yechipinge sematauriro emutungamiri wesangano rinomirira vagari veko replatform for youth and the community development
vaclaris madhuku
dambudziko remhuka iri riri kunyanya kuitika yatingati nhera save along Save River yatinoti Save Conservancy kune vakawanda wanda vari kuchengeta mhuka ikoko asi mhuka idzi dzine dzichibuda kubva kumaconservancy wadzichiuya kudzimba dzevanhu and dambudziko rakakura there is also Chipangai safari ndo iri kutraya kuchengetedza mhuka idzi asi tingangoti kuhurukuro dzekuti vanhu nemhuka vagarisane dziri kuenderera mberi asi dzanisa kubuda pane hurongwa hwecampfire huri kuitwa hwatanga tichibatsira nawo nenharaunda dzekwachibuwe maronga musapingura negoko maunganidze kuitira kuti pachiita chirongwa chinenge chine hurumende mukati nemacommunities ekuti mhuka nevanhu zvogarisana sei nekuti zvipfuyo nezvirimwa zvakawanda zviri kukwadzwa nekuda kwemhuka idzi kunyanya ma elephants ma buffaloes nema lions ndo ari kwenya kuoneka munharaunda dzati kutaura zvadzo muchipinge.
Imwe nhengo yeboka rinomirira vagari vekukariba reCaribbean Residents Association vaEdward Ruparanganda vanoti vanhu vakawanda vari kuurayiwa nenzou masikati uye vashandi vezimparks vakashevedzwa vanononoka kuuya kuzoyamura.
But madets mazhinji ari kutya masikati ati ukaodza veparks havauye time.
Uwandu hwevanhu vakafa ava hwakawedzera kubva vanhu makumi matanhatu kana kuti 60 vakafa nevamwe makumi mashanu vakakuvara mugore ra2020. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Russia iyo yakati iri kubvisa mauto ayo ari kurwisa guta guru reUkraine reKiev inonzi nemuzinda wemauto yeAmerica wePentagon yabvisa zvikamu makumi maviri kubva muzana chete uye kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi pedyo neguta iri. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzemuUkraine dzanga dziri muAmerica nezuro dzichitsvaga rutsigiro rwezvombo nezvimwe kuti nyika yavo ikwanise kurwisana neRussia. Nhaurirano dzekuedza kuunza runyararo muUkraine dziri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kuTurkey. Hondo iyi yakonzera kusagadzikana munyadzo zveupfumi pasi rose sezvo Russia ichitengesa mafuta edzimotokari akawanda uye nyika mbiri idzi dzichirimawo gorosi rakawanda rinotengeswa pasi rose. Mukuziya nezvehondo iyi, Mavelas Musanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uraya Izembe.
Bumbiro reUnited Nations rinonzi United Nations Charter rine mhiko yokuti pasi rino harichafi rakaita futi hondo sezvakaitika muhondo yokutanga yepasi rino nehondo yechipiri. Zvino maita mhiko yakadai zvekuti nyika dzose dziri nhengo yeUN dzinocherechedza mhiko iyoyi. Takaona kuti izvo kwapera makore makumi manomwe namanomwe boka reUN ravapo iri. Paita dambudziko pakati peUkraine neRussia. Zvino dambudziko iroro raifanira kugadziriswa sezvakatarwa muchapter 6 yebumbiro reUN irori iri. Chapter 6 inoti bope rikamuka pakati pedzinyika rinofanirwa kunzi rigadziriswe padare pasina kurwisana nezvombo zvehondo. Ndizvo kuti pasazoita hondo yapasi rino. Asi tinoona kuti bope iroro hana kugadziriswa saizvozvo. Tozoonazve kuti iko zvinhu zvatirikureketa pano. Russia yakatora zvombo kubva yapinda kundopamba Ukraine nechisimba. Zvinova ndizvo zvakanganisa rugare rwapasi rino.
Munoona nhaurirano dziri kuitwa kuTurkey pari zvino dzichibatsira here kuitira kuti tione mave nerunyararo muUkraine, kunyange hazvo Russia iri kuramba ichibomba nyika iyi pari zvino, uyezve tichiona kuti iyo Ukraine yatuma nhumwa kuAmerica kuti dziende kunokumbirazve kuti zvirango zvakatemerwa Russia zviwedzerwe uyezve vakwanise kunge vachipiwa zvimwe zvombo zvekushandisa muhondo iyi.
Kana kwaita kupesana pamaonero ezvinhu muupenyu, kunyangwe vanhu kana kuti nyika dzikarwisana nezvombo, hazvipedzi dambudziko rokuti pave nomuono mumwe izvozvo. Panotozirira kugara pasi padare vanhu votaurirana nepfungwa nomuromo kuti vadzokedzane vazova nomuono mumwe.
Mutungamiri webato reDemocratic Party muZimbabwe, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Vanhu zana rezviuru nemakumi maviri nezviviri zvine makumi matanhatu nemumwe kana kuti 122,061 vakabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga nezuro chete zvisati zvamboitika muzuva rimwe chete kubva zvakatanga kubayiwa vanhu nhomba gore rapera. Izvo zvinotevera chirongwa chehurumende chekuvhura nzvimbo dzakawanda dzekuti vanhu vabayiwe nhomba kutanga svondo rapera. Vana vane makore ari pakati pegumi nemaviri zvichikwira vari kubayiwawo nhomba iyi. vanhu vabaiwa nhomba vave mamiriyoni mashanu nezana rezviuru nemakumi manomwe nemazana maviri nemakumi masere nevatatu kana kuti 5,171,283. Vanhu zana nemakumi mana vakabatwa vaine chirwere ichi nezuro uye munhu mumwe chete akafa nacho. Izvi zvasiya vafa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 5,440. Vanyori vemabhuku vemunyika Tsitsi Dangarembwa naGloria Ndlovu vari pakati pevanyori vasere vakapiwa mubayiro Winsome Pinnock vachiwana mari inosvika zana rezviuru nemakumi matanhatu nezvishanu zvemadhora kana kuti $165,000. Zvichakadaro, mumwe munyori wemabhuku anobva kuZimbabwe asi achishandira muguta reGaborone kuBotswana semudzidzisi wevana vakaremara, Amaisera Mude Mberengo, vanoti chido chekuunza shanduko muupenyu hwevanhu ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Kune imwe nyika iri kure kure kwaive nomumwe murume nemukadzi wake. Saka rimwe zuva mukadzi akati izvo, ndoda kumboti timboshanyira vabereki vangu ndavasuwa. Zvikabva zvanzi nemurume hapana chakaipa, gadzirirai tigoenda mangwana. Saka vakagadzirira havo ndokumuka.
Amai Mberengo avo vakaberekerwa kuZhombe mudunhu reMidlands makore makumi mashanu nematanhatu apfuura vanoti chido chavo chekufadza vana nengano ndicho chakaita kuti vatange kunyora mabhuku vachikurudzirwawo nemukoma wemurume wavo pamwe nemurume wavo.
Ndingati ndiri munhu anofarira kutaura nyaya ngano, saka ndaifarira hangu kuti ndakagara nevana manheru ndovaudza nyaya dzakasiyana siyana kunyanya ngano. Saka baba mukuru vangu mukoma wemurume wangu akazoti, madii kunyora mabhuku, munotaura ngano dzinonakidza kwazvo. Handina kuzvisa hangu mumusoro nguva iyoyo. Asi ndakazongoti muna 2016 ndokufunga kuti zvairehwa naba mukuru zviya, rega ndimbozviedza ndokunyora bhuku rangu rekutanga rechirungu.
Vanoti mabhuku avo maviri ekutanga anoti A Means to an End nerimwe rinonzi Such is Life akanyorwa nechirungu ndokutsikiswa nekambani yekuAmerica ine mukurumbira mukutsikisa yeAmazon. Sezvo kuverenga kuchipa vanhu masimba, Amai Mberengo ava nomamudzidzisi pachikoro cheAono International Primary School muGaborone vabvunza Studio 7 parunare kuti vakatangawo kunyora mabhuku nerurimi rwaamai kuitira kukurudzira madzimai nevamwe vanorarama muurombo.
Ndaida kuratidza kuti chero ukashungurudzwa sei haufaniri kurega kutevera zvinoda mwoyo wako. Saka madzimai aya aishungurudzwa aizoonekwa achibudirira sure mekunge vazviudza kuti nani ndinoda kuitei.
Pari zvino Amai Mberengo vanyora mabhuku kumatatu nerurimi rwechishona asi rimwe chete rinonzi Ndoziya Nenzara handiro rakatsikiswa pari zvino. Amai Mberengo ava nevanasikana vana nevazukurusikana vaviri vanoti vanhu vazhinji kunyanya madzimai vanopererwa netariro kana vachirarama upenyu hwekunhonga svosve nemuromo vachiti shuviro yavo kuwana mabhuku ava achishandira upenyu hwevanhu ava. Imwe nyanzvi munyaya dzekunyorwa kwemabhuku yechishanda semutori wenhau muBotswana Muzvare George Kura vanoti bhuku rinonzi Ndoziya Nenzara rinoburitsa pachena kuti nhamo yapfunya chisero munyika yave kupa kuti vakawanda vararame newaku mukwaku.
Ndinoti rungano urwu runotidzidzisa kuti nguva dzose tisati tatora matanho tinofanirwa kumbonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba sei, uyezve tinzwisise kuti kana ndikaita zvakati medzisiro yacho chii.
Amai Mberengo vanoti chishoo chavo kukurudzira vakawanda kuti vatange tsika yekuverenga mabhuku.
Paivepo nomumwe mukomana akazvarwa nemuswe, saka muswe wake waikura uye paanenge achikura iwo uchikurawo. Saka
ndakaambirira Studio 7 ndiri muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Angasvika zera rokuda kuroora vasikana, hapana aida chekuita naye, saka zvakamushungurudza zvakanyanya nokubva.
Iye zino tombotari sazaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeTunisia Vakai Said nezuro vakadzinga nhengo dzedare ravo reparamende dzose mushure mekunge nhengo dzinopikisa dzeIslamist Party dzati dziri kuda kubvisa masimba akawandisa avakazvipa ekutungamira. Chiitiko ichi chiri kushorwa zvikuru chichinzi chinodzosera kumashure utongi hwejekerere. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kukurudzira nhengo dzematare avo eparamende kuti dzitambire bhajeti ravo remari inosvika mabhiriyoni mashanu yekurwisa denda recovid-19. Imwe mari iyi yakanangana nekubatsira nyika dzichiri kubudirira. VaBiden avo vakabayiwa nhomba yavo yechina kana kuti booster nechipiri vakati izvi zvikasaitwa pasi rose rinogona kutanga kusangana zvakare nematambudziko anokonzerwa nechirwere ichi. Mune dzimwe sarudzo dzekutsiva zvigaro zvakasara zvisina vanhu zvichitevera kushaya pamwe nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzeparamende nemakanzuru dzakapinda dziri pasi pemapato eMDC Alliance neZANU-PF. Dzimwe sarudzo dzinonzi dzinogona kuitwa zvakare chero nguva zvichitevera kudzingwa zvakare kwedzimwe nhengo dzemakanzuru nebato reMDCT inotungamirwa naDouglas Ngonzora pamwe nebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP. Mukutanga kwesvondo rino, MDCT yakadzinga nhengo dzemakanzuru 16 kana kuti 16 mumatunhu masere emunyika zvichipomerwa mhosva yekudyidzana nebato reCitizens Coalition for Change. Kuchitiwo bato rePDP rakadzingawo kanzura weward 17 muHarare vaJacob Mafume vanga vari zvakare meya weHarare vachipomerwa mhosva imwe cheteyo, izvo zvakazoita kuti vabviswe kubva pachigaro chameya weHarare negurukutaro zvekutongwa kwematunhu waJulai moyo. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yaita dambudziko rekungopinzwa musarudzo dzavanoti dziri kudya mari inofanirwa kunge ichibatsira mubudiriro yenyika. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti izvi zviri kutambisa mari yenyika nekuitisa sarudzo dzinongozodzora vacho vanenge vambodzingwa muzvigaro zvavo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vamasimba mavhaza vanoti mapato ari kudzinga nhengo dzaanoti dzinenge dzatsautsira ari kungoshandisa mutemo mukuita izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi tatanga nekubvunza vamaguhu kuti vanoti kudii nezviri kuramba zvichiitwa nemapato ari kudzinga nhengo dzavo.
Zvinongoratidza kuti politics dzedu mahumbwe ende runyoro rwevanhu tichitarisa sarudzo dzavanenge vaita kuburikidza nekuvhota kwavo hazvichakosheswiba. Tichitarisa nhamba yemaMP nemacouncillors vakaitwa recalled navamonzora zvinotionesa kuti sarudzo yemuna 2018 haisi kuremekedzwa neparlamendi, haisi kuremekedzwa nematare edzimhosva ende vamunzura vari kupiwa simba ravasina rekuvhiringidzwa nekudyisira vanhu inzwi ravo ravakataura through the ballot. Saka zvinhu zvinosiririsa kuti nyika yedu iri kuramba ichidzoka kumashure. Taifunga kuti 2018 was beginning yenew constitutional dispensation yekuti taakuenda mberi tichiremekedza zvido zvevanhu kuburikidza nekuvhota kwavo. Asi tiri kuoneswa kuti mavhoti evanhu haana basa. Vamunzura vane simba kudarika mamiriyoni nemamiriyoni emazimbabwes vanenge vakavhota kuti uyu ndiye kansela, uyu ndiye meya, uyu ndiye MP watada. Zviri kurivheswa navaDouglas Munzura.
Dr. Mavhaza, zvinhu zvamungataura pamusoro pematanha nezvataurwa navamaguhu.
Chekutanga rega ndigotsanangana ndichiti vamaguhu pane padiki diki pavarasika. Zvinoitika muZimbabwe ndezvekuti munhu anosarudzwa nekuda kwebato raanenge akamiririra. Kana usina bato rawakamiririra unotaura wega kuti handina bato randakamiririra, saka unosarudzwa uri independent. Saka zvatira ndezvekuti pakaitwa sarudzo ya2018 vanhu vakasarudzwa vari bato ravanga vakamiririra. Saka kana vabuda mubato iroro mutemo unotaura kuti ngavabva vabviswa nekuti hapatisina unhu wavakamiririra. Kana vari kuda kuti varambe vakamirira vanhu vanotsvaga kusarudzwa nekuda kwebato itsva ravanenge vavakapinda mariri. Ndo mutemo. Zvingangova zvinoshoresa, zvingangova zvinorwadza, asi ndiwo mutemo. Chinonzi dhemokrasi kana kuti kutsa ruzhinji kutedzera mitemo yakabvumiranwa munyika imomo. Munyika medu nebumbiro yemutembo yemunyika yedu unotaura kuti kana ukabuda bato ravanga uri unobva wasiya zvese zvavakawana kubato ikoko oita zvebato rako itsva. Saka vamaguhu havasi kunzwisisa pavanga vari kushora matare nehurumende nekuti vamunzi rapiwa mazimba aiwa vamunzura vari kungoshandisa mutemo. Hatingati zvakaipa nezvakanaka asi vari kutedzera mutemo. Chinodiwa kutedzera mutemo.
Vamaguhu, pindurai tinzwe.
Chekutanga vataura pamusoro penyaya dzematare, vamunzura vakatanga kurwira zita rekuti MDCT ndokubva vanzitorai. Vakati zvekare ndaakuda futi zita rekuti MDC Alliance ndokubva vanzitorai. Iko zvino izvi vakachiitwa sarudzo ndokubva vadyiwa. Musi waanaunzwa maresults ndo musi waakuita recalling. Ndinofunga kuti ndo mapain killers avakanwa ekuti ndinofanira kuvaratidza kuti ndichiriko. Saka ndaakuita recall musi wandiri kunzi handina kuwana kana 0.1% yevhoti pamabai elections iwavo. Totoisawo zvekare nyaya yekuti sekutaura kwaita Dr. Mabasa, inyaya yechifinho haisi nyaya yekuda kugadzirisa nyika sezvavari kutaura vamunzura kuti vari kukurudzira dialogue. Bati inyaya yekuda kurwadzisa kuti varatidze kuti ndo vane masimba. Asi tikutarisawo zvekare kuti Zimbabwe yatambura hama dzavo. Apa iko zvino izvi mabai elections akaitwa mamiriyoni nemamiriyoni yemari yakashandiswa for a useless election. Vazhinji vacho vakangodzoka vanga vabudiswa navamunzura. Asi tikutarisa kuti tine zvipatara zvisina mishonga, vanhu vari kufa nezvirwere zvinorapika.
Dr. Mavhaza, pindurai tinzwe. Hanzi hurumende iri kurasa mari nemabai elections asina basa aya, munoti?
Chokutanga baba ipamaguhu, mukatarisa mari inenge iri kuita basa resarudzo inenge yakaiswa parutii kuva mari yesarudzo. Haukwanisi kutora mari yesarudzo kuendesa kuchipatara kana kubhazi kana kupi. Bhajeti kana riripo regore iroro rinoramba riripo. Mari yesarudzo yakaiswa parutivi yesarudzo ikasashandiswa gore iroro inoitwa keri fuwani kugore rinouya. Saka hapana mari yatambiswa nekuti yagara yakatogadzirirwa kuita basa iroro. Tinoratidza kuti tava kuzvitonga kuzere. Tinoratidza kuti tava neyatinoti demokrasi ndochekubvumidza vanhu kusarudza munhu wavanoda.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaSimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare muHarare neStudio 7. Nhau dzemitambo. Congress yeFIFA ichitungamirwa nemutungamiri wesangano renhabvu iri vaGianni Infantino yavhota nhasi ikatambira kumbomiswa kwekuve nhengwe kweZimbabwe neKenya idzo dzine hurumende dziri kupomerwa mhosva yekupindira munyaya dzenhabvu. Musangano uyu waitirwa kuDoha kuQatar uye mutungamiri weZifa akamiswa basa vaFelton Kamambo vakanyimwa mukana wekuenda kumakwikwi aya nematare edzimhosva ayo akaramba kuvapa gwaro ravo rekufambisa riri mumaoko ematare sechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa neSRC dzekusafambisa basa nemazvo. FIFA haitenderi kuti masangano akaita seSRC inova bandiko rehurumende apindire munyaya dzenhabvu. Izvi zvinoreva kuti zvikwata zvose zvenhabvu zvemunyika zvevanhurume nemadzimai hazvichakwanisi kukwikwidzana nedzimwe nyika. Sachigaro veSRC vaGerald Mlochwa vagara havo vachiti havatirimuki nedanho reFIFA. Muchirongwa cheWomen's Round Table chatinotaura nezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm, nhasi tiri kutaura nezvakabuda musarudzo dzakabva kuitwa dzemabai elections. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@tvoenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela nge njabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 31 Mbimbitho 2022 Praxit is Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyathokozisa ukuza ukuthi iResearchers Office izaqhubeka ingena endaweni ezishiyene ukuba na abantu benelisukana bathole ingwalo zokuhambisa ama-certificates nama-ID. Sicela ukuthi abantu abakunanzela ukuthi nandithuba elihlele ukubana ongelayo i-certificate kahamba ayithatha, ongelayo i-ID ayithatha, especially bantu nabatsha.
Uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha oluka-Registrar General lovika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela kusasa mhlaka 1 Mabasa.
But isu sinendala ekuthi langaso kuqunywa amandla ethu. Sinanze ukuthi vele izibanga zazikhona. Bakhalisa ziprove just like amanye ama-ofisa phezulu. Uma sithi asikwazi ukuthonisa, hayi, siyakwazi. Njalo nga usibiziwe endlini enjengaliyani. Sabambanana ngoba ibona yinhle, njalo unkosi ufanele asiqhube ukuthi senze into ezinjani ezinhle.
UNdunangwenyama Fuyane waseMatobo eMathebeleland South uvule ukusemthethweni isakhiwo sedalela enkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Umongameli Vladimir Zelensky we-Ukraine usekhalaze njalo ukuthi athole olunye usizo kwelemelika kumpi eloke iqhubeka elizweni lakhe, esithi eleRussia alihlehleli muva njengokwethembisa kwalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Samukelwe ngenjabulo nguZulu wakobulawayo isaziso sokuthi uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha oluka Registrar General uzasungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukela mhlaka 1 Mabasa kusasa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo lokuthathisa abantu izithupha lukhangelelwe ukuqhutshwa kwenyanga eziyisithupha i-6 kuqala ngenyanga ezayo kaMabasa. Luphethwa ngumpandula lonyaka. Kulamaqembu amathathu azabe ebhoda kobulawayo ephathisa uZulu ukuthola incwadi zokuzalwa kanye lezithupha. Iningi lithi lokho kuzanceda ukuthi benelise njalo ukuthola ithuba lokubhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association, ukhuthaza izakhamuzi ukuthi zingadlalisi ithuba lokuthatha izithupha leli ikakhulu abasakhulayo.
Kuyathokozisa ukuza ukuthi iResearchers Office izaqhubeka ingena endaweni ezishiyene ukuba na abantu benelisukana bathole ingwalo zokuhambisa ama-certificates nama-ID. Sicela ukuthi abantu abakunanzela ukuthi nandithuba elihlele ukubana ongelayo i-certificate kahamba ayithatha, ongelayo i-ID ayithatha, especially abantu nabatsha. Nandithuba osethethe masingasiqeda ngazathatha i-ID yakhagijini futhi ahlangene khonaphana kuze kuba nathole kurejista amavota kuzasincedisa njengesizwe khonoko.
Unkosikazi Gertrude Chuma, umhlali wakobulawayo eNtumbane, uthe bebevele bethwele nzima ukuvukela komsitheli ukuyabhalisela ukuthola izithupha.
Kuyinto enhle kakhulu nxa abathathisa izithupha lamabhedi sebezabe bebhoda bethathisa ndawo ngandawo ngoba izithupha namabhedi kuvele kuyililungelo labantu. Ade bethwala nzima abantu bezama ukuyathathisa abantwana amabhedi bezama lokuthatha izithupha. So nxa uhulumende sesithi bebhode bethathisa abantu izithupha kuhle kakhulu, abantu abasela kuthwala nzima njengokuthi ade bethwala nzima njani.
Umnumzana Sebenzile Xaba, omunye umhlali wakobulawayo emzini weKhumalo, uthi indwendwe ebezikomsitheli sezizaphunguka.
uhlelo lukahulumende olokutatisa ama-ID lama-birth certificate lolu oluzayenziwa ekuqaliseni kuka-April for 6 months, ngibona kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba luzancedisa abantu abaningi abahlezi belenkinga ukuthi bethole ama-ID lama-birth certificate. Ungakhangela kumsitheli kuhlezi kugcwele ama-queues sokuzabancedisa bethole ama-ID zabo. Ngibona kuyinto enhle kakhulu.
Unkosikazi Patience Sibanda ovela kunhlanganiso ezimeleyo eZimbabwe Democracy Institute uthi induna labo sobhuku kufanele bencedise abantu abahlaselwa egukura hundi ukuthatha izithupha.
Singathi udaba lolu lubuye kahle ngokuthi lukhuthaze abantu ukuthi beyithatha izithupha benelise ukuregister. So lokhu mase ukhangele kusuke kube ludubo kulabo especially aba-affectwa igugura hundi. Kuqakathekile ukuthi ama-traditional leaders ukuthi labo bengenele khona lapho bencedise abantu bekhulumele abantu ukuze benelise ukuthi bethathe izithupha.
Kunyanga kaMabasa amaqembu athathisa izithupha abikwa ezabhoda endaweni ezilandelayo. Kundawo eyodwa bazachitha insuku ezimbili belapho. Kusasa mhlaka 1 Mabasa bazabe besesikolweni eseMilton Junior eManondwane Primary leNtumbane Hall. Kuthi mhlaka 3 Mabasa bazabe besesikolo seInkanyezi Primary, Mtshane Primary, iTenson Primary. Mhlaka 5 Mabasa bazabe beseFounders High, iNgwegwe Primary leBeitho. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leSalage City Hall. Kuthi mhlaka 7 bazabe beseMazwi Primary, iMinyela Hall leLarge City Hall. Mhlaka 9 Mabasa bazabe beseMcDonald Hall phelandaba hall kanye lesikolo seFusi. Mhlaka 11 bazabe besesikolo seMakhandeni Secondary, iNkulumane Hall leUBido Primary. NgoMabasa 13 bazabe beseMahatchula Primary, iSenza Ngakhona Primary leHelem Primary. Kuthi mhlaka 15 bazabe beseMagwegwe Hall, iRobert Sinyoka Primary leHenry Law Primary. Kuthi mhlaka 17 bazabe beseWaterford Primary, iQueen Elizabeth Primary leMahlathini Primary. KuMabasa 19 bazabe beseVulindlela Primary, isiZinda Hall leStanley Hall. Mhlaka 21 bazabe beseKhumalo Primary, iMvoqo Primary leMpophoma Hall. Ngo-23 Mabasa bazabe beseMachobana Hall, amaVeni Primary leLockview Primary. Kuthi mhlaka 25 bazabe beseThomas Radland Primary, iNketa High leNyamande Primary. Kuthi-ke mhlaka 27 bazabe beseNtabeni Primary, iMgiqika Primary leMasiye Phambili Primary. Besebegqiba uMabasa mhlaka 29 beseMurray Primary, iNgwenyama Primary leMachayiskova Primary. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Unduna Ngwenyama Fuyane waseMatobo eMathebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela inkundla yesigaba sakhe emaphisa emaboleni izolo. Emcimbini ongenwe ngabaningi abagoqela ezinye induna zeMandebeleni owenziwe kulandelwa isiko leMandebeleni. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemaboleni eKhezi.
Bekungabizwa ozwayo emaboleni ngesikhathi kuvulwa okusemthethweni isakhiwo esilenkundla yenduna uFuyane, abantu begiya behaya kuhlatshelelwa ezesintu okuthokozise wonke umuntu obeze kulo umthimba. Ekhuluma kulumbuthano unduna uFuyane ubonge bonke abancedise ekwenzeni lolu hlelo luphumelele. Unduna uJongilizwe Machazi Mafala wenkabazwe nguye ovule inkundla wacela ukuba akhulunyelwe ngunduna nyanga zonke.
Madisu shinendala ekuthi langaso kuqunywa manje ethu sananze ukuthi vele izigangisa zikhona bakhalisa ziphume ijustice amaye amaofisa phezulu kungasuthi asikwazi ukuthonisa. Hayi, siyakwazi njalo ngaofiziwe endlini enjengaliyani sabambaniana ngoba imbona yiyenhle njalo unkosi uFuyane yasiqhweba ukuthi senze into ezinjani ezinhle asikuthi awuzonda thina kuthiwa nxa silabantu sithonisa
sidala ukuthi abantu bahlale ngokuthula.
Umlisa uLucas Moyo okhokhela esigodini ngaphansi kwanduna uFuyane uthi babehlala phansi manje sebezahlala ezihlalweni.
Ithokozo okukhulu sibili mtshanami ngoba sasihlala phansi sihlala phezu kwamatshe sidatshukelwa ngamabhulugwe. Hayi kathi sisazama kathi sesihlala phezu kwezitulo abantu bethu babona umbono lathi sabancedisa sakhipha izimali izakhamisi zakhipha imali.
Bizimusi weMaphisa umnumzana Nkosilathi Dube ngomunye wabakade besemkhosini weMaphisa wayizolo.
Njengoba kuzwile ukuthi siyasancedisa kakhulu ekwakheni, kuyukuthi ke sibona kubalulekile ukuthi sibe lekhothenjwa. So kuyasithokozisa kakhulu ukuthi uhlelo lwakhona luselokhumeni.
Ipholisa lenkambeni yeMaphisa elingenela umcimbi u-Assistant Inspector Michael Manyeza uthi uyajabula ngokuvulwa kwenkundla le.
Into engabendifuna ukuthi silincise ngayo kufunelekani ukuthi libuye sincedisane nini. Ama-issues of concern to us kulama-cases awe-rebi asisiba maningi kakhulu awe-stock theft eMaphisa. So sicela ukuthi izakhamuzi zonke lempokeli zonke ezikhona lapha ababukeli bonke abakhona lapha basincedise ukuthi silwisane lama-cases lawa.
Endulo izinduna zazithethela amacala azo endaweni ezingela zindlu okokuthi abantu babetshiswa lilanga benethwa lizulu ngezinye izikhathi njalo behlala phansi. Ngakho ke ukuba lesakhiwo senkundla kujabulise inenyi. Indlu eyayikhona kuqala eyakhiwe ngabamhlophe ngo-1975 ukuba ibe yinkundla yadilizwa libutho lezandla ngo-1984 layo isivuselelwe isizasebenza njengehofisi lendlu yokugqokela unduna Fuyane. Umcimbi wayizolo ungenwe ngunduna Mathema unyanga zonke uHobhodo uSigola uMafala lomongameli wezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo lezinye inkokheli zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngisemabonyane eKhezi ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine usekhalaze njalo ukubana athole olunye usizo kule Melika kumpi elokhu iqhubeka elizweni lakhe esithi eleRussia alihlehleli emuva njengokwethembisa kwalo ngoba lilokhu lihlasela ngamandla. Iziphathamandla zele Ukraine zethekelele emle Melika izolo lapho ezithe kudingakala ezinye izikhali, imali kanye lokuthi elemeleka lethese eleRussia ezinye njalo izijeziso ezilukhuni kungenxa yale impi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbuzo omunye okufanele siwubuze ukuthi kambe ngabe iRussia sezifezekisile na inhloso zayo ngalempi eyiqalile eUkraine. Esikubonayo ukuthi iRussia ayikazifezi inhloso zayo, ukusho ukuthi sizakhumbula futhi ukuthi phela nengxoxweni uma kuxoxwa kufanele ukuthi kube khona ingcindezi omunye oyifakayo kulezo ngxoxo. Esikubonayo manje ukuthi iRussia ifaka ingcindezi okwenzela ukuthi kulezo ngxoxo uma zixoxwa ithole kakhulu kulokhu yona ekufunayo ukuthi kuthole ngalempi eyiqalile Ukraine. Yikho nje sizabona iRussia ilokhe iphake njalo impi futhi ungathi iza ngamandla ngoba kukhona baseduze nakhona kade beshizola ukuthi lokho kungathi ukuhlehla kweRussia akusikho ukuhlehla nje kuyukuhlehla kwenqama ukuthi ukuhlehla kwenqama ikuthatha amandla. Isizawuza iRussia ngamasosha amasha asesenomfutho ngezikhali ezintsha ebekade ingakazisebenzisi. Lokho abathile abaseduzane nempi bake bakuthinta izolo.
Singayibona elemelika linikeza ele Ukraine uncedo lolo eliludingayo.
Uma ke sibheka ngalesicelo esifakilweyo kwele Melika esifakwa nguZelensky upresident waseUkraine eyokucela usizo olwengezelelekileyo. Ingcindezi siyayibona ukuthi iyaqala ukukhula kwabathile khona eMelika abaphikisana nokuthi abaphikisana nayo lempi ngoba kubona bonke abaseMelika abaxhasa iUkraine. Siyabona ke futhi ukuthi iMelika isithanda ukuyifaka ipolitiki yayo ngaphakathi kwama democracy nama republicans. Ngalokho ke sokungathi kuthanda ukufaka ingcindezi kuBiden ukuthi enze njani. Kukhona yebo asengazama ukukwenza kodwa ke ingcindezi ekhaya isiyakhula nakuye uBiden. Okufanele ukuthi lento ethi noma yenza enze ngokukhulu kunanzelela ngoba phela ukhetho nakhona eAmerica luyasondela. Abathile abaphikisana naye sebezathatha yonke lento yalempi bayisebenzise ekulweni ukhetho kodwa ke iRussia eyona umphaki wempi asikayiboni ukuthi izohlehla njalo futhi sikhumbuleke phela ukuthi kusese kusha kakhulu nalama sanctions unsinyo lolo abalufakayo alukazweli kakhulu kuRussia nabantu bakhona ngakho ke iRussia ibuke kungathi senawo amandla nomfutho ukuthi sengaqhubeka iye phambili ukuze ithole izimfuno zayo ezitholayo ngenhloso yokuqala lento.
Lo umnomzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe limuzwe ixoxa lapho icingweni losithandekile emhlanga we Studio 7. Ibandla le-People's Democratic Party selixotshise kukansili yakoBulawayo umnumzana Arnold Batsirayi owangena kukansili kwacaphuka abantu abaningi ababesithi kazami ngitsho lakancane kukhuluma ulimi lwabantu abahlala edolobheni leli. Ugatsha lwembuso yezabelo namhla lulobele uBatsirayi incwadi lumazisa ukubana ibandla lakhe kalisafuni ukuba abe ngumeli kaWard 24. Ibandla le-MTC lalo lisanda kuxotshisa amanye njalo amakhansila endaweni ezijiyeneyo zelizwe lisithi kabalandeli imileyo yalo. Amabandla la yiwo njalo axotshisa amalunga edale lephalamende lamakhansila amaningi emadolobheni lemaphandleni esithi adlelana lebandla le-MTC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Abanye abasanda kuxotshiswa kwamanje abagoqela uBatsirayi bacatshangelwa ukuba nasebengene kubandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, elikhokhelwa nguJamisa eliyilo elivotelwe ngabantu abaningi kukhetho lwama-by-elections olusanda kwenziwa ngempelasinto edluleyo. Uhlaziya udaba lolu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo endawonye lonkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe.
Lokhu yikudelela nje abantu lokudlala abantu abadinga imisebenzi abadinga isupport these different parties ezabo Monzora and kule history khona mawubuya kuqala khona phana ufa kaTsvangirai abanye becila bengasebenzisa iconstitution ukuthi kungene umuntu onguye ofanele wonke umuntu nje wahlezi te ukuthi akuvele kuyadlalwa la kuyaliwa nomunye nomunye uzidingela ilokhu yana ilokhu yana yakhe amandla akhe so kuyadlalwa nje and kubuhlungu but ekugcineni angithi khona next year bazokuya babuyele futhi balungiseke manje njengoba sebebelonga to different parties.
Mabhebhe unobona njani Mabhebhe siyawazi umuntu ogijimisa ezombusazwe.
It's a vicious cycle. Into eziphindaphindayo babadube bayaxotshana bebizane bejoyinane siyabona the same makhuphe oxotha abantu nguye futhi osesiyajoyina bona laba abaxothayo kuzamdlalo but okusalayo. Okuhlungwe ukuthi sethi the expense of ama voters ordinary people yiku betray abantu abayibo ababavotelayo
bobandlovu kukhona konke kusezakala siyabona intombana amabandla aphikisayo athi kumele kube lomanyano ukuze sinqabe siya kukhetho luzayo engxeba ngasebenza ndawonye bayasebenza ndawonye njani kule nyakanyaka le
laba bayenza into ezimangalisayo laba ngoba mina ngokubona kwami balushwana bavele bebhekele ukulungisa ilizwe for abantu. So uzathola ukuthi ababesilo kakhulu njengoba uyambona nje makhuphe manje sesimbona ngapha kubo chamisi bona bahlala phansi bakhumisana umlotha mase bedinga into yabo akusonto enzima kiwo. So loba kanjani kungenzeka next year futhi mangalithola uMonzora esesebenza labo chamisa ngoba bakufuna manje njengoba kanje wabona kumangalisanga ukuthi umgaza agcine sesithi uyavotela uchamisa yena wayefunge wazwafunga ngoba uyanehandi ukuthi ngeke kwenzakale lokho noma kanjani. So laba bayenza nje noma yini akumangalisi kudlela kuphela kuhle zenzakala eZimbabwe.
Maphepha wena ubona njani?
Kune this saying ethi two men cannot work together unless they are in agreement. Amabandla lawa in the first place avele afuna okuthiyeneyo and into yeZimbabwe kumele siyinanzelele ukuthi ipolitiki yeZimbabwe yehlukile ngijana kwezinye kwa lamanye amazwe. Kule ndaba yepolitiki, then there is the tribal issue also, whereby kulabanye abantu abakhoza iconfusion, maybe ungathi akhangela khona ku-MDC, uthole ukuthi lapho kwakumele kungene khona uMakhuphe kwephula iconstitution kwangabi indaba zalutho. Lapho kwakumele kungene khona uphelekezela Mphoko kwaba le ngxabangxoza. So into yangikhona because i-political and tribal kube nzima ukuthi abantu betholane for a common purpose khona lapho ke. So kunzima vele ukuthi kungasetshenzwa together for a common purpose ngoba vele asivumelani politically and tribal.
So nxa kunjalo Ndlovu, so izanu phela iyahle ibalahlele kathana ngoba khona zani izanu yena
ebalaphula nje
ehe kuveka ba
ihleli bahleka futhi ihleli balaphuli bahleka ubona umthwango bahleka ethi alaba bahlala besilwa mabe siya ku Congress womunye nomunye ubhekele ukuthi uyafike siba ngupresident. So i-opposition bebsi abantu bangaqala manje ukucabanga kahle impela yiwe danisa ukwedlula ukwenziwa izano ngoba wonke umuntu uyafisa ukuthi lizwe likhululwe lifakwe ekubuyiseni kwa wonke umuntu i-democracy. Kodwa hey laba bantu abaphambili mhlawumbe yikho lokho nje ukuthi akulampi njengoba kuqala kuthatha ilizwe kwakulempi umuntu wayengena wayengena ezimisele ukuthi le mpilo yakhe ingalahleka. Manje ukudlala nje kudlala emahoteleni kudlala amarali gokwe kunzima kushaya amasudu kawagoka ikamaflash abantu besempini kwakungasho into yokudlala manje sebedlala ngakho nje
ye pho manje mabhebhe kumele kwenziweni usiyakukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo njengoba abantu laba kungani ababoni ukuthi bangasebenza ndawoni ungazwani
mina kusiya phambili mboni ngani okuyikhona okumele kwenziwe. Sekumele abantu, mina ngizathanda ukukhuluma kakhulu ngathi thina ngapha komthwakazi. Mboni ngani nje kumele sithiyane lo mdlalo weMpumalanga ngoba sikule ingxake nje kusukela 1963 abantu beMpumalanga bevele beqala imidlalo yabo le ngelamsilala ekhanda. But ngenxa yokuthi thina we are the most marginalized, the most affected, siyayifuna inkululeko. I think kumele we must find each other on that aspect ukuthi thina ethi sisase le genuinity ekufuneni kwethu independence kungoba singama victims. So I think kumele thina sodwa siqogane sipheswe our own independence ngoba vele iZimbabwe le mathebelele there are two different states. So kunzima ukuthi sisizasebenza together for i purpose ekubanjaneni khonapho uzathola ukuthi starting vele from 1980 nqa kwakuzani ukuthi kubanjani kubanjani sihlezi singabo number 2 sibe less influential uthola ukuthi is at the expense of Matabele people. So I think kumele thina sodwa sikwazi ukuzichazulula kulaba nabantu
ye nazo indaba khonapho ke baba Ndlovu
bekukuhle kusetshenzwa kulelizwe li 1 ideal khonapho kulelizwe li 1 kuyafunakala ukuthi kube le element ye decentralization zambu adinga lamabala ngesindebele yamshuko kono ngangisiza ukuthi kube lesibanga lelibanga elithize libe lizibhekela indawo yalo njengoba nje kusenzakala eSouth Africa kodwa lokho akwenziwa endele opposition ayizange kupromise futhi
umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi egobungula ezombusazwe obexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 elonkosazana Kathy Webebe olandela ezombusazwe. Inhlanganiso eziqhatsha abasebenza kwezempilakahle eBrithani ababizwa ngokuthi ngama healthcare recruitment agencies zithi zikhathazekile kakhulu ngabadabuka eZimbabwe abaphlekayo bechiya imsebenzi abayilethelwa elizweni besiyacela ukuphephela. Kukanti ke babe belungiselwe ama visa lencwadi zokuzosebenza kwezempila kahle kuphela kweLebilitane. Kubika indatele zindaba ye Studio 7 uEzra Chizaspanda.
Inhlanganiso lezi ikakhulu ethu abaqondisa abadabuka eZimbabwe zithi abanye ababaleka emsebenzini sebabiselwa ngenkani elizweni labo nguhulumende weBritane ngoba sebesenza ongekho emthethweni. Omunye wala abakhokhela la makampani ngumnumzana Walter Ncube ongumqondisi weLeeds Care Alliance Agency.
Abantu laba bafika ngapha mabefika ngapha basuke bechiya umsebenzi leyo babuya bengela njongo yokusebenza babuyabele njongo yokwenza imali kumbe injongo yokuthi bangene nje elizweni leli basuke babaleke. Ungasuke uyenze njalo ama companies thina siyafoswa ukuthi siripote kuhulumende ngokuthi abantu laba bangapi nokuthi abantu laba benzani. Uhulumende wase UK seza kuvalela akudeport.
Umnumzana Johnson Ndlovulaye une company yakhe ebisa abantu uzosebenza eEngland.
Abantu bekhaya they are disappointment because lapha sizama ukuthi ubuya ngenhliziyo yakho enhle uzosebenza usupport abantu bangini abantu bayabaleka. From my side mina ngithi we'll be looking at other nations angeke ngilethe umuntu ozabuya ezo destroyer ikhampani ungatshelwa ngabantu labo ukuthi hambe clean as bayakubisela
ngeviki ephelele ezizalwane zeZimbabwe ezine ebezisebenza ukugcina abagugileyo eBristol zithi umsebenzi zingavalelisanga okwaze kwenza amapholisa angenela bacele bebothiwe babiselwa ekhaya eZimbabwe bebesebenzela unkosikazi Mary Watson.
When they were scheduled to work, some of them, they were busy eating and doing all sorts of things. The company had hired a bookie or rented a very nice accommodation, fully furnished, and they were going to cover clients in nursing homes, in hospitals, and they just influenced each other. They decided not to go to work. They've been reported and deported.
Abanye bathi bathola umsebenzi wokugcina abakhubazekileyo abagugileyo unzima kakhulu. Unkosazana Sindi Moyo ke sobiselwe ekhaya kulandela ukubalekela umsebenzi.
Mina msori ukuthi aletha abantu down abangivisa ngapha e-UK. Kwakunzima kakhulu ngoba impilo enyama angizange ngenze care work. Ngayekela ukuya emsebenzini kugogo wayehlupha ngabaleka ngaya ku-cousin wami e-Leeds from November last year. Then ngabanjwa ngo-January ngamapholisa bangidiporta. Ngobulawayo kwamanje.
Unkosazana Nomathemba Nsingo wabiswa kweLebilitane ngenye inkampani ngomnyaka ophelileyo usola abathiya umsebenzi.
Ngizwa ubuhlungu ngabantu abafuna ukusonisela thina abanye sabuya ngama-sponsorship visa. Why do they come in the first place? Savuma sisuke ekhaya ukuthi sizogcina abagulayo labalupheleyo. Manje why sisona sivaleka singavalelisanga? Mina sengijwayele ngiyabagcina ngiyabagezisa ogogo.
Uhulumende weBritane wanika amakhampani aqatha abezempilakahle imvumo yokubisa abantu bamanye amazwe ukuzosebenza ngoba sokulukusilela kwabasebenza kwezempilakahle kulandela ukuphuma kolelo lizwe kumanyano we-European Union EU. Amakhampani la athi ngendlela abantu baseZimbabwe abafike babaleke bayecela ukuphephela kumbe baye kuzinhlobo ezivele zihlala kuleli lizwe, uhulumende weBritane uzagcina ivala lolu hlelo okuzenza ukuthi kubulale amakhampani abo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chizaspanda.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singeke ehlukane izihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhlangothi olubona ngokubhalisa abantu ukuthola izithupha oluka registrar general libika ngokusungula uhlelo lokuthathisa abantu izithupha kusukisela kusasa mhla ka-1 Mabasa.
Unduna Ngwenyamafuyane wasematou eMathebeleland South uvule okusemthethweni isakhiwo sedalela inkundla yesigaba sakhe emaphisa emabolweni izolo. Umongameli Volodymyr Zelensky wele Ukraine usekhalaze njalo ukubana athole olunye usizo kwele Melika kumbi elokhe iqhubeka elizweni lakhe esithi ele Russia alihlehleli emuva njengokuthembisa kwayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo
siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.